Musangano wa kaiti wanewa watungamiri wa Zimbabwe's of Christian denominations wai wa musangano wa itewe la musangano wa kaiti wa kublawa ayo mamei wakuti wangu tungaramba tichitwaga twaga kuti tino taurasei kuna uziru kuitika mkatume nyika asikana tina utitinde pa mongonya ya tina utigadziri se chaicho chaicho chirukure mkatume nyika inyaya yokuti atisati tafungisisa pamusoro pekuti Zimbabwe ingashanda yose sei ichienda kumberi ndiyo yatingati background ye statement yakazobuda
gwaro renyu iri chariri kukurudzira chii
statement yakazobuda ichitaura pamusoro penyaya yehokero yemakereke yokuti idaita bumirana kuvaka sabata remakore anosvika 7 yekuti hakuna political contestation kana kuti makwikwi akanangana nenyaya yezvamatombe gwenyika asi kuti tinonanga kugadzirisa zvinhu zvina chekutanga kuti tigadzirise nhamo huru yatakatarisana nayo nenyika emergency situation yatakatarisana nayo kungava kuzvipatara kungava kuchikoro ingava nzara tiwane nzira yatingaita recovery plan nayo yokuti nyika idzokere panzvimbo chechipiri tiwane nzira yekuti mavanga akaitwa kare ogadziriswa sei kuti pasava neanofunga kuti ramangwana rake harina kuchengeteka nenyaya yemhosva dzavanopomegwa nezvakaitika kare uyezve toenda panyaya yechitatu kuti tingaita sei kuti tidzikise gejo rematongerwo akanaka enyika yatingati constitutional democracy deepening kuti yoitwa sei kuti izvozvo zvidzikiswe pasina environment yamakakava ematongerwo enyika kana kuti emaelections chechina kuti tovaka sei gwara rekuti hufumi hubatsire munhu wese mukati menyika
pane zvimwe here zvinodikanwa nevemakereke panyaya iyi
ndiyo misoro mina inobuda mu Sabbath call yakabva kuutungamiri wemakereke ichitsutsuma nenyaya yekuti zvimwe zvese zvatiri kuita senyika hongo zvakafanana nokubhandeja ronda riri kuora mukati chinotsvakwa ndechekuti tiwane nzira yatingarapa kuti ronda iroro hugwa huri mukati hubude nyika ipfuurire pamberi nokubudirira kwakanaka saka ndiyo hokero yamakereke kuti tikambomisa zve political contestation kwemakore zvingatibatsira kuti tidzokere pagwara nyika igowana kupfuurira mberi.